Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo mbudzi 12/2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Iri vhoti rinonyararidza vanoda kufamba vachinyepa vachiti Zanupf haidivi navanhu. Hakuna chinoratidza kudiwa kwebato reZanupf kupfuura vhoti inopinda mubaloti.
Bato reZANU-PF rotora chigaro cheChegutu West muNational Assembly mushure mekunge mumiririri wacho vaJohn Paradza vakunda musarudzo yeby-election yakaitwa neZuro.
Hakuna hatisati tasvika pachinhanho sekuti senyika tinokwanisa kubata sarudzo dziri pachena dzinobudisa munhu anenge achidiwa munhu anenge achidikiwa nevanhu kunyanyanyanya kumaruva.
Asi vebato rinopikisa reCCC vanoti sarudzo iya ina kufamba zvakanaka sezvo vachiti nhengo dzavo dzaichichidzirwa nevanofungidzirwa kuti ndevebato reZANU-PF. Mumwe murwiri weCCC vatapfumanei Masaya vekumabhuku vakapambwa neZuro pamwe chete navaJeffrey Carlos nevanofungidzirwa kuti vasori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF ratora chigaro cheGutu West muNational Assembly mushure mekunge mumiririri waro vaJohn Paradza vakunda musarudzo yeby-election yakaitwa neZuro. Vaparadza avo vanova zvekare mutevedzeri wemunyori anoona nezvevechidiki muPolitburo vawana mavhoti zviuru makumi nemaviri zana nemakumi mana nemasere 12,147 kuti vakunde musarudzo iyi pamwe nevakakwikwidza vakazvimirira vaSebastian Mudzingwa vachiwana mavhoti chiuru nemazana masere ane makumi masere nemashanu 1,775. Vamwe vange vachikwikwidza musarudzo idzi ndiva Ephraim Murudu nava Robson Kurwa veNCA. Izvi zvaziviswa mangwanani ano paConstituency Command Center paMatiza Primary School nevanga vari mukuru wekufambiswa kwesarudzo idzi vaAugustine Musasa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira. Tinzwe pamire bato ravo.
Sepato reZANU-PF zvinotifadza nekuti simbaradza kana vana veZimbabwe vachiratidza kuti vari kuwirirana nekutenderana nemapolisi ari kuitwa navamunangagwa. Iri vhoti rinonyararidza vanoda kufamba vachinyepa vachiti ZANU-PF haidivi navanhu. Hakuna chinoratidza kudiwa kwebato reZANU-PF kupfuura vhoti inopinda mubaloti. Isu seZANU-PF zvinotipa simba kuti tichiramba tichiwedzera kushanda pamapolisi edu nekuti zviri kuratidza kuti isu zvatinoronga nezvino
asi kakunonzi vanhu vaichichidzirwa zvemhando yepamusoro kwaGutuko kuti muzohwina kudai munoti iwo nemashoko iwawa
zvekuti munhu akatyisidzirwa handioni zvichishanda nokuti ino nyika yeZimbabwe nevanhu vakadzidza vanoziva kuti pandinopinda mubaloti tinopinda ndoga sandaita imomo dzini ndoga tinozviziva nemwoyo wangu saka ani hazvokuvhundutsirwa dzinenge dziri nhema taitovhundutsira kana kuita zvakaipa kudaro pose pose taisatozovhoterwa. Chinoita ZANU-PF ivhoterwe inhau yekuti tinoita maprogiramu anenge achiindisa nyika mberi Iwe opposite anongoona kuti chavo izvezvi pavagasa havana chavanokura kungokonana vachinetsa shungu chaidzo nekuti Zimbabwe ine mberi havana.
Tarisiro yenyu sebato kwagutuko zvamahwina kudai yava ipi?
Isu tichibva kwagutuko takuda kuti tindokunda zvine mutsindo muna December kuBulawayo kuti tichinda tichindogadzirisa zvakakanganiswa neAugust kuBulawayo tikunde vanhu vashare vanhu vanovatungamira vanovashandira vachivaitira zvakanaka vachiendesa nyika nenzvimbo dzavari mberi izvozvo zvinokwanisikanisa nopf parts.
Avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzano pf Vafarai Marapira vange vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tabatawo vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCCC vapromise Makwananzi kuti tinzwewo divi rebato ravo panyaya iyi.
Sematauro ari kungoita munhu wese zvabuda musarudzo izi zvinongoratidza kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzoda kuti dzigadziriswe. Hakuna hatisati tasvika pachinhano sekuti senyika tinokwanisa kubata sarudzo dziri pachena dzinobuditsa munhu anenge achidiwa nevanhu kunyanyanyanya kumaruva ndokwatinoona kuchiitika chitsotsi chakawandisa kuvhundutsira vanhu kwakawandisa kupisa misha yevanhu kudzinga maagents nezvimwe zvakasiyana siyana zvinoitwa zvinoreva kuti zvinenge zvabuda musarudzo izvozvo hazvitambiriki.
Saka nezvose izvozvi zvamuri kubata zvamunoti hazvifambi zvakanaka musarudzo muchiti kudini kuenda mberi?
Nyika yakamira pakaoma mukoma wangu yakamira kuti panofanira kuti pagarwe pasi paitwe nhaurirano yekuti nyika iende mberi mune zvakanaka iende mberi paite kuvandudzwa kweupenyu hwevanhu. Hatigoni kuenda mberi nemamiriro atakaita tichiita basa rekuuraya vanhu kuvhundutsira vanhu kupisa misha yevanhu tichizviitira sarudzo chete chete kuti tiite zvinhu zvakaoma kudaro tichiitira kuti tisarudze tiwane simba hazvigoni kuti zvirambe zvichiitika izvozvo. Saka naizvozvo isusu tinoti munofanira kuita kutaurirana munyika nyika igadzikane pazoitwa sarudzo dzisange dzichigutsa munhu wese kuti sarudzo dzakaitwa nebudikidzo yacho yanga yakajeka uye iri fair and free.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCCC vapromise Makwananzi avo vange vari parunhare kuHarare nestudio 7. Mumwe murwiri webato reCCC vatapfumanei Masaya vekumabvuku vanonzi vakapambwa nezuro pamwe chete navaJeffrey Carlos nevanofungidzirwa kuti vasori. VaJeffrey Carlos vanonzi vakawanikwa kumapurazi ekwaChabwino kushamba nezuro kwakare asi vatapfumanei Masaya havasati vawanikwa. Vakakwikwidza vakamirira CCC kumabvuku musarudzo yemunanyamavhuvhu vamunyaradzi Fibion kufa kutizwi vaudza Studio 7 kuti vange vachiri mushishi kutsvaga mumwe wavo uye vasvitsa nyaya iyi kumapurisa. Hatisati tagona kunzwa divi remapurisa panyaya iyi asi Studio 7 icharamba ichitsvakurudza kuti zviri kufamba sei tigokuzivisa izvizhinji kana tanzwa mafambiro ari kuita nyaya iyi. Muhondo yeIsrael neHamas iri kuenderera mberi. Chikwata cheHamas chiri kuzivisa nhasi chazivisa manherano kuti chiri kumbomisa nhaurirano dzekusunungurwa kwevakapambwa nekuda kwemabatirwo ari kuitwa nyaya dzehondo iyoyi neIsrael kuchipatara cheAl-Shifa muGaza. Mumwe mukuru wePalestine audzwa nezvehurukuro dzekutapwa uku audzawo vatori venhau dzakasiyana-siyana pasina kudomwa mazita kuti kufambira mberi kwechibvumirano chaizosanganisira madzimai 50 kana kusvika 100 vana uye vakura kuburitswa panguva yekumbomira kwemazuva 3 kusvika 5 mukurwa chave kumbomira. Asi nhasi tichatarisa zviri kuvhiringwa nehondo iyi kuIsrael neHamas zvinobata nhau dzekurima muZimbabwe sezvo Zimbabwe neIsrael dziine kudyidzana munyaya idzi. mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvekurima vari sachigaro veboard reada vaIvan Craig kuti tinzwe maonero avo.
Ewa, ichekwadi, chekuda chekutanga tongoda kuti aiwa tine hurombo nezviri kuitika kuizira ikoko nenyaya yehondo iki. Zvinhu zvakangoitika vanhu vasina kutarisira. Tinoona isusu kuti kuIsrael ndo kune dzimwe nzira dzekurima dzataikopawo tichitevedzera kuno zvichienderanawo nemamiriro nekuchinja kwemamiriro ekunze enyaya yeclimate change. Saka maclimate smart agriculture izvi ndio kwaanga achiwanika ikoko.
Ko iye murimi kumunda chikurukuru chaanga anongedzera achiti azo rasikirwa nacho chinozogona kuvhiringwa nehondo iyoyi ndechipi?
Tinoona isusu kuti nyaya dzekuti mvura yedu inenge tichinamira mushe mvura inenge iri shoma chichatokwanisa kunge tichiita zvimwe zvinhu taikopawo kubva ikoko. Tozoona isusu kuti muno Zimbabwe mamune makambani kana kuti mune makambani ekuIsrael anoita zveirrigation, vanoita zvembeu, vanoita zvemishonga yekushandisa muminda maoganika ka makambani aya nekufamba kwenguva anogona kuti kupera kunenge kwakuita mastocks vanogona kushaya mukana wekuti vaudze zvimwe zvinhu zvekuti zvihipless zviya zvinenge zvapera.
Marimiro anhasi ari kubatsirikana nenzira dzipi kubva muhukama hwekudyidzana kwezvekurima nenyika yeIsrael nedzimwe dzakakomberedza dziri kuvhiringwa nehondo iriko iyoyi?
KuIsrael kunoitwa mbeu dzemavegetables dzakawandisa zvekuti makambani mazhinji anoita mavegetables imo muno tongoti mulisadak vanenge vakukwanisa kuti mavegetables iyayo anogona kupedzesera akushomeka zvichizokonzeresawo kuti mambeu dzemavegetables idzodzo dzizodhurewo munyika muno nokuti dzinge dzaakushomeka kwadzinenge dzichibva ikoko.
Murimi wanhasi wobatsirikana nenzira dzipi kana hondo iyoyi ikazoramba ichienderera zvamataura zviya zviwanikwa zvochitanga kushomeka kana kutotadza kuwanikwa, anga aita zvipi kuti arambe ari kumunda?
Zvatinge taakukurudzirana ndezvekuti ayo makambani anga achiti kunzira zvinhu zvekushandisa kubva kunyika iyoyo ngavatitsvage dzimwe nyika dziri kuita zvinhu zvakafanana kana kuti zvakatonaka kudarika izvozvo zvine mitengo yakanaka uchitanga kuunzawo kuitira kuti pazvino zvonzi zvekuku zvavharwa tinge tane dzimwe nyika dziri kutipa mbeu nezvimwe zvishandiso zvakasiyana siyana zvekuitirawo kuti aiwa varimi havazonziyo kurwadziwa nekuzoshaya kwezvimwe zvinhu zvavanenge vachiwana kubva kunyika yekunana Israel ikokoko.
Avo vange vari nyanzvi yezvekurima vari sachigaro webhodhi reada vaIvan Craig vari parunare kuHarare nestudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki. Nhasi tina Taboka Ncube achitaura nemumwe muchinda ane makore ekuberekwa 20 nemapfumbamwe 29, Chris G nevamwe vake vanobatsira avo vasina pekugara mudhorobha reBulawayo nechikafu, zvipfeko nezvimwe. Anoti ane shuviro yekuvhura nzvimbo yekubikira chikafu chichange chichipiwa vasina pekugara pachena mudhorobha iri. ngatinzwe ihurukuro yaita na Taboka Nyuwe we Studio 7.
Kubatira tinongo batira watinenge takwanisa maererano nezvatinenge takwanisa ari zvimwe tinofunza kuzvidzoni ande zvemi tinobatira vamwe nehembe dzekupfeka kana nematira ekupfeka
vanhu sofa vamabatira ndeve kupi
ichinchi tinonyanya kukonzendeta zvakanyanya nevanhu vari mumasi vanhu vari masi sometimes ndichisugetem kuti vanhu vanotodeot vanhu vanenge vachitoro anoita autoiengiiratan asa nezvimwe conservation navo nedoa realize kuti vanotozingwa ndeinemaeo normally tinofokisa nevanhu vanenge vari masi problemsa ndovanhu vatinonyanya kubatira zvakanyanya
chii chakaita kuti mufunge kutanga basa rakadai
naaratisa haizizi chinhu chikambona reziiswa zvake chinhu chokuti auta zvinhu zvakakura zvekuti tinodependa netotobatsirana so chinhu chokuti zvinhu zvakangokurawo zviri madziri kakokurawo tibatsirana sidiisidii haueza nyaya yekubatsira vanhu vari madziri nekati I was actually some of the people who are also doing it from social platforms. So I've been following my videos and I'll be like, I don't know. You know, sometimes it doesn't need you to have a million people who are from my family. Even a dollar to make a difference. So some of the people, I mean, that's even like a few dollars to buy stuff like that. And then I remember that child would say, I don't know if you're able to watch it. I mean, there's one child that didn't go to that. So I realized that even if you're able to show me how enough, you can actually help someone. And at the back of the time, the thing was over the season. Now you're the family to see now what you did. Because of a lot of people, I think that was commented to it. Kuti someone thinks about it. Saka zvinotobatsira zvakanyanya dzakusedi vatinoikaiekusinga nyaya dzekupindamasi
saka mune sangano kana kuti zvakamira sei
right iko zvinoizi ndikapinde nevamwe vakagonoziya vatindobatawo navo vatakangosangano actuallyfacebook vanhu vavoaoda kuita tikanisawo so hatikapeditava yatingatinga organization ajustgroup of volunteers vakangoitawo comfort vanhuvanogaisingatiee some of the guys vaito kuzvita individual dobatisoro vanhu vasavani vanhu vao
vanhu vakaita sei chii chakakubatanidzai pamwe chete kuti munge muchishanda muri pamwe chete kudai
Right, what I can say is, of course, the impact of the social media. Like, in the artist, I can do comments on all three social media.
Muchienda kumberi makatarisira kunge muchisimudzira basa iri zvekumba sangano here kana kuti muchangoramba muchingoita nenzira yamuri kuita nayo
tisinganyanyo hedikundimita vatinogona kupiwa neramangwana but message yatinonyanya kuda kuita nezvayo ndeyekungoti tigone kubatsirana isese pevanhu tiringekuzoti kwamunhu kwaanenge ikoko kwaanosera ikoko wekatingava kutorina asha ane bhuki inenge ikubanyira zvakanaka o ane inogona kumitao so the whole idea ndeyekurivaiva mweya wekubatsirana
kana paine vamwe vari kuda kubata pamwe chete nemi vari kuda kubatsirawo vanogona kukubata ikweyo
number ziripo dzavanogona kutifonera ndo izvo zvandinoshandisa 0773 752 751 0773 752 751 ndizvo dzandinoshandisa pawhatsapp dziripo zvekare pamacovid
avo vange vari vaChris Godfrey avo vanozivikanwa nezita rekuti Chris G vange variparunare kubulawayo na Chabuka Ncube we Studio 7. Iko zino tochienda kuna Tanono Kawande, achitipa chirongwa chinotarisa nyaya zezwe chitendero kana kuti Religious Forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Maaneraka naka vatereri, ndini Tanono Kawande, nechimwe chirongwa chezve chitendero. Ngati ndwei mubvunzo wanhasi, unobva kune umwe mutereri wedu.
PaStudio 7, vakadiko vana mukoma wahande, aiwa ini ndinoitwa mukoma Andrew Jarekwa. Kuno kuchipindo uko ndinokumbira kubvunza panhau yeuapostora vakanga variko vana Pita vana Pauro kudaiko kwavo kwakasiyana vamwe vakataurwa vakadanwa naJesu achiri mupenyu vamwe vakazosangana naye mukuvamba saPauro kwozoitawo vamwe vana Bhanabhasi vakatsanangurwa nemweya mutsvene uvedu vatinawo nhasi anongoti aparidza mazuva maviri matatu akutonzi apostori Chimuti aparidza mazuva maviri matatu apostora Marasha uapostora hwavo uhwu huri kubvejinai vakati mwane shokuripira wali kufamba naro kuda kuzvisa ipapo tibatsireiwo ipapo
kutibetsera netsananguro yemubvunzo uyu tabata mufundisi Richard Moyo vari kuSouth Africa. Pastor Moyo,
regai ndipindure mubvunzo wabvunzwa na mukoma Andrew Charekwa kusipinge ukongo. Vabvunza mubvunzo wakanaka kuko sei vaapostori vanhasi vaakungonyuka vawanda vaakungoziva mazita akasiyana-siyana vakasarudzwa nani vachiita izvo kuti Jesu Kristu panguva yavakanga vari panyika pano vachiri panyama nemweya zvatiri tose vakasarudza vadzidzi vavo gumi navaviri namasita avo vakatizova naPaurozve vakazosarudzwawo nemweya mutsvene naBhanabhasi nana Timoteo nevamwe ko kusei ava vaakuwanda vakasarudzwa nani usiku wakadanwa nani soko ramwari rinotidudzira zvakanaka uri zvikuru kuti vaparidzi vanotofanira kuti vave vazhinji vave vakawanda nekuti tinoziva kuti Jesu pane paakatuma vadzidzi vari kunoparidza nekuporesa vamwe vakataona vamwe vanhu vakanga vachirayira madhimoni zarenyu asavadzivisa asi Jesu anoti vairayire zvakazine renyu kanzi vaifanisa vadzidzi vamwe vamwe vedu saka unoziva kuti vaparidzi vanofanira kuti vawande nekuti munda mukuru unoda vashandi vazhinji unoda vanocheka vazhinji iro shoko ramwari rinotaura kwazvo kuna Luka chapter 13 pamusoro wemasoko uripo vana makumi manomwe vanotongondoparidza kundoparidza nekuporesa pawani shure kwaizvozvo ishe wakati akagadza zvevamwe vana makumi manomwe akavatuma vaviri vaviri pamberi pake mumaguta ose uye kwose kwavakanga achida kuenda akati kwavari kucheka kukuru asi vabati vashoma naizvozvo kumbirai kuna wokucheka kuti abudise vabati vazhinji pakucheka
mushoko ramwari mune dudziro here Pastor Moyo?
Shoko ramwari rinodudzira zvakanaka kuti Jesu atuma vadzidzi vake kundoparidza nekuporesa akati dambai muchikumbira kuti vamwe vabatsiri vave vazhinji vanozocheka kuti munda waibva munda wakura kududza kuti nyika yakakura iri kuda vanhu vakawanda vanofamba neshoko ramwari vachiparidza vhangeri rajesu kristu sezvatinoziva kuti Jesu achitaura kuna Matthew chapter 28 kuvhesi ya 19 na 20 anoti endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose muabhukaiiseaona kuva mweya mutsvene kududza kuti vanhu vakatumwa nevhangeri vanhu vazhinji vana Pita vakafamba neshoko ravo kukauya vakawanda kuburikidzawo neshoo pano tiri vamwe vamwe vacho vari kushanda neshoko rajehovha vamwe vari kuparidza iro vhangeri nokuti vanodiwa kuti vashande mukati memunda wo vanhu vakawanda zvikuru sezvatinoziva shoko rajehovha mwari rinotaura futizve kuna Johani chapter 15 pamuzambiringa Jesu ati ndiri muzambiringa wezvokwadi isiri matavi kwavati matavi ose ari muna Kristu anofanira kuita basa rakristu nenzira yakanaka asina zvibereko achabviswa achapiswa akakandwa mukati memoto saka nhau yokuwanda kwevanamati ivaapostori chiri vakawanda nenzira ipi vakazvuma zvakasiyana-siyana izvo zvisatodyai moyo nokuti nemiwo mukoma Andrew Charekwa munofanira kuti muwe umwe wacho anotofamba achiparidza vhangeri kuti Kristu akatuma vanhu vazhinji kuti shoko ramwari riende mberi ndosaka mutora shoko rajehovha richitekesera vanhu vachiwanda vanotoparidza vasoma munda uyu unoda vanhu vakawanda unoda vanotocheka vakawanda nokuti zviyo zvaibva chero zvakadaro shoko ramwari rinotaura kwazvo pamusoro pemasawi zvanzi regai masawi nezvo zvikurirani kuna Matthew chapter 13 verse 29 pakava nezviyo zvakamera kwauti mukurarama kana kuti mukunamata kuvatsvene kavapostori ipapo munogonawo kuvawo nemasawi anogona kuuya vakapfekawo matehwe gwaivo vari maperi asi vanhu vakafanana iwo vakafanana masi kunonzi anozoonekwa pai pakuchekwa saka anoziva izvo ndiKristu saka vaparidzi vanofanira kuti vawande sezvamunoziva kune rudzi rwakanga rwuhwejobho vanakoriy Julius makatumwa wana fiti wakafambu wa ipari wangiri wana wakatende uka kano siwa kakagazowa mwana aposto ruku kutikura mwari ende mbiri saka aposto nivasha marabu wachiwanda wanda kuwa aposto akuna kuipa azu kutikura jehova rofoti riende mbiri wanda kubano ipari wangiri akuna kuipa
Tino tenda Pastor Richard Moyo nekana nguro ya batipa ndipo panoperera chirongwa cha nhasi tumirai ma audio enyu ku WhatsApp number zezo chitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndiri mu Washington DC ndini tanonoka wande ichikusarisa ine mufaro
tinotenda kuna tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata che Christ like choir chine kambo katinoshandisa muchirongwa chino chikwata che Dynamos chapinda pa chinzvimbo chechipiri mukaso Laga Premier Soccer League izvo zvave kusimbisa mukana wavo wekupedza mwaka uno vari pachinano chechipiri ichi Michael Kariati anotipanya iyi
chikwata ichi charova chicken in 2-1 ndopinda mapoints makumashanu nemana uyezve pachinano chechipiri asi chakainzana pamapoints nemanika Diamonds iyo iri pachinzvimbo chechitatu Chadwick Nyawa na Elton Chikona ndivo vakandira Dynamos zvibodzwa zvakakosha izvo zvaudza mhemberero mumusha weDimbare Dynamos yanga isina vatambi vayo vaviri Frank Makarati na Tanaka Shandirwa pamwe nemurairidzi wavo Genesis Mangombe avo vane chikwata chenyika cheZimbabwe kuRwanda Lloyd Sugove ndiye arungofanorairidza chikwata ichi pa chinzvimbo cha Mangombe Islanders yarova Herentals 2-1 mu Baba Field Stadium Boso eri pachinhano chechina asi kwasara mitambo miviri chimwe chezvikwata che Dynamos Manika Diamonds ne Highlanders chinokwanisa kupedza chiri pachinhano chechipiri kurowa kwaitwa Herentals neBoso kwasi ya mastudents ari pachinzvimbo chechitanhatu nemapoints makumi mana nemasere asi murairidzi wavo kumbirai muti wekuziva anoti ingadai vasiri pavari apa dai vasina kudonhedza mapoints nezvikwata zvavanoti zvidiki
confidence dokomana uye nenyaya yekudzerera kana vachitamba nemateams ari almost of the same level
mhemberero iri kuenderera mberi mumusha wengezi Platinum Stars zvichitevera kutora kwavakaita mukombe weleague nezuro murairidzi wechikwata ichi Tetshua Chiragwi anoti kunzwisisa chinangwa chechikwata chavo kwevatambi vake kubva mwaka wapera ndiko kwaita kuti vatore mukombe weleague uyu asi ngezi haisati yapedza basa remwaka uno sezvo vane mutambo wechibuku trophy neDynamos uyo uriko musi wa 3 zvita muBaobab Stadium mune mimwe mitambo yatambwa nhasi yadha yarova FC Platinum 2-1 Triangle yawira pasi mushure mekurohwa 2-0 neBlower Chiefs zuva rimwe chete wange yashandisa kutambira pamusha ndokunda Black Rhinos 3-0 ndokubudawo mugungano ratarisana nenjodzi Green Fuel yaita mangange 2-2 neCapes United mushure mekunge Capes United yambenge yakarohwa 2-0 zvichakadaro chikwata cheZimbabwe cheMawarriors chiri kuungana chese muKigali mangwana vakamirira mutambo wekutanga we-2026 World Cup neRwanda uyo uriko nechitatu nenguva dza3 masikati vatambi vanotambira zvikwata zvemuno nezvemusouth Africa vatove muKigali kumirira vatambi vanotambira zvikwata zvemhiri kwemakungwa kusanganisira Marvelous Nakamba uyo anotambira Luton Town mu English Premier League. Vamwe vatambi vari kubva mhiri nde Jordan Zemura we Udinese ku Italy. Brandon Galloway we Plymouth mu English Championship. Tide Jadebe we Houston Dynamo ku USA. Munashe Garanganga we Sheriff Tiraspol ku Moldova pamwina Admiral Muswe we Exeter City ku England. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Carriat.
Na iyo inyaya tabata shika kumagumu echirongwa chedu morara zvakanaka vateereri.
So kuizika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ngenjabulo enkulu ngesonto mhlaka 12 namhlanje ke ngomgqibelo. Yimi usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje ibandla le Citizens Coalition for Change lithi kuthunjwe ilunga lalo umnumzana Tafumane Maseya wemavuko izolo njalo lokho ebengakamboni. Ibandla le ZANU PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iGutu West edale lephalamende kwathi LSCC ladobha ezinye izihlalo zamakhansili. Uhulumende usegcizelele ukuthi izisebenzi zakhe kanye lezinduna zizathola imali yamabonus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Yebo ke sihlangana ngolwezi ke mhla ka 12 ke lamhlanje ke yesonto. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi kuthunjwe ilunga lalo umnumzana Tafumane Maseya wemavuko izolo ngabacatshangelwa ukuthi iziphathamandla zogatsha lezomvukela kahulumente. Ibandla leli lithi lilokhe lingakatholi umkhondo kamnumzana Maseya njalo lilokhe lidingisisa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe iziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Ibandla leZANU PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iGutu West edale lephalamende ngemva kokuba umnumzana John Paratsa waleli bandla ethole amavoti edlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,147 esedlula omunye wakhe webandla le-CCC umnumzana Ephraim Morutu othole edlula inkulungwane eyodwa lamakhulu amabili 1,258. Obencintisa emele ibandla le-NCA umnumzana Robinson Kurwa uthole amavoti edlula ikhulu kuphela i-138. Ukhetho lwama-by-elections luqhutshwe kwezinye izigaba zelizwe ezigoqela emakhansilini eJocholo lekusile Rural District Council lapho ibandla le-CCC elinqobe khona. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Thembelani Dube ilunga lenhlanganiso ehlolisisa ukuqhutshwa kokhetho eyezesini.
Siyinhlanganiso yezesini sinanzelele ukuthi kulesi sikhathi sama-by-elections ama-polling stations wonke avule ngesikhathi esifaneleyo njalo abeseduzane lalapho abantu kade bekhangela ukuthi bazavotela khona. Ngithemba ukuthi abantu mhlawumbe ngenxa yokuthi bake bananzela ukuthi ekhethweni oludlulileyo mhlawumbe bekungaba lohlupho bahle bavuka ke ngovivi besiyakhangela ukuthi indawo lapho abavotela khona zivuliwe yini. Izesini ukuthi akuzange kube lodlakela abantu bebezivotela ngokuthula.
Kodwa sizwile ibandla le-CCC lithi bekulodlakela eGutu kusandulela ukhetho lolo.
Eminye imbiko esitholileyo lanxa nje nakathi singekho kusenzakala ukuthi zikhona ezinye indawo lapho abantu kade belungisela ukuthi bazaba lokuthakazelela kumbe beledili labo kwezombangazwe abe-CCC kwasokusenzakala ukuthi inkomo yabo inyama yenkomo yasithathwa yatshiswa. Lokho ke sikuzwile kodwa ke kasikubonanga. Eminye imbiko njalo esiyitholileyo ingeyokuthi kwezinye izindawo lapho kade kuvotelwa khona abantu bebencediswa ngobuningi babo, so singazi ukuthi bekuyikuthi bayehluleka kumbe njalo bekuyindlela yokuthi abanye babe lesandla esiphezulu kulabanye.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube ilunga lenhlanganiso yezesine esixoxelaye ekobulawayo.
The Voice of America.
Uhulumende usegcizelele ukuthi izisebenzi zakhe kanye lezinduna zizathola imali yebonus njalo kuyona le inyanga lelandelayo njalo lenkokheli zomdabu lazo zizayamukela. Isiphathamandla senhlanganiso yezimtha uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi leli linyathelo elihle.
Uhulumende utshengise ukuthi uyajabula ngobuciko lokusebenza kuhle kwezisebenzi zakhe, ngakho engathandabuza ukuthi azinike ibhonasi. Yebo kambe ibhonasi le ikunye kabili, ukuthi okokuqala abasebenzi bonke bazathola i-50% ingxenye yebhonasi yabo ngoNovemba, kuthi enye ingxenye bayithole ngoDisemba. Lokho kube yindlela engcono okwedlula eminye iminyaka lapho uhulumende ubebandlula khona izisebenzi zakhe aqale ngabanye, abanye basalele emuva. Kuthi laba abasalele emuva bayitholele imali isithethwe yadliwa phela ikukhwela kwentengo zempahla kanye lemisebenzi ekhona. Ukwenela ivele yona imali kayeneli. Okokuqala ivele yona imali eholwayo iphansi. Kanti ke lanxa uyiphinda usithi ibhonasi uyingezelela, isala nje ithile isikhadlanyana esifuna ukuthi sigcwaliswe ngenye njalo imali. Yikho ke ukwenela kwemali kuya ngokuthi kathesi izisebenzi zona zivele bezihola malini. Kuthi ke hayi singazake sixhumane lokuthi izinduna ziphiwe kumbe hatshi. Kanti ke maziphiwe, lokho kulilungelo likahulumende lokuthi abone ukuthi izinduna zona uziphatha njani. Akusiko kwethu, singake siyakusola ngoba labo bengabantu okumele bathole ukuphila elizweni elivele liphakathi kwenkinga nezomnotho.
Lo mnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla sezimtha siphinde saxoxa lo mnumzana Themba kuye moyo obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ARTUZ, yena othi kulokunye okusolisayo ngendlela abaqetshunelwa ngayo imali le lokuthi iphiwe lezinduna.
Okusethusayo ukuthi uhulumende uthi uzayigqamgqamula ibhonasi leyo, ingxenye yayo abantu bayithole ngolwezi, enye ingxenye bayithole ngomfalakazi. Lokhu sukubona kuyindlela yokuncindezela izisebenzi ngoba sikhangelela ukuthi umholo nxa ubuya okanye umuntu uyenelisa ukuhlela phecelezi ukubhajet abone ukuthi izinto zami engizifunayo yilezi, imali engiyitholileyo yileyo, iyenela yini ukuthi ngithenge. Bese sibuya sikhangela ukuthi leyo bhonasi okukhulunywa ngayo nge-RTGS, imali ongeke uyigcine ukuthi nxa ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhanga ngizothenga ngayo ngompalakazi. Siyazi ukuthi imali ephephukayo kusiyafika kumpalakazi, imali oyithole ngolwezi iyabe ingasathengi lutho. Uhulumende kumele akunanzelele ukuthi izisebenzi lezi zisebenza nzima, zivele kazikhohle. Zithi nxa sezithola ithuba lokuthi zithole imali engazincedisa ekupheleni komnyaka, uhulumende abe seziphatha budlakadlaka nangokuzihlelela ukuthi imali le engilinikeza yona mfuna ukuthi liyisebenzise kanje. Kuvele kuyimvama ukuthi uhulumende uyasincindezela, seze sincindezela la ngendlela okumele sithole ngayo ibhonasi.
Siyabona njalo lokuthi lezi nduna lazo zizathola ibhonasi. Singathi linyathelo elihle leli yini nxa lingavumelani lakho konke lokho, lithi ngabe uhulumende wenzani?
Okubuhlungu bekuzisebenzi ukuthi imali leyo enikezwa amakhosi omdabu iningi kule yezisebenzi. Indaba sithi iningi bayayithola imali yabo iyisigaqa, sikukhangela kukabili okuyizinto lokhu. Njengoba uhulumende elokhu ebhizi ngokhetho uzama ukusebenzisa amakhosi omdabu ngokuwathenga ngebhonasi ukuthi amncedise ukukhankasa. Amakhosi omdaba lo msebenzi wabo abawenzayo esiwuhloniphayo esiwukhwabithayo ngoba imvelo lamasiko kugcinwe yibo.
Lo ngumnumzana Themba kuye moyo isiphathamandla senhlanganiso ye-ARTUZ. Inhloko kahulumende we-Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu lamhla uthe akulasizathu sokuthi abagulayo esibhedlela seShifa eGaza bengahlengwa. Uthe ibutho leHamas lenza konke okusemandleni alo ukubona ukuthi baphephile. Kodwa phakathi kwempenile eqhubekayo phakathi kwe-Israel leHamas Iqhubekile njalo eduzane lesibhedlela seGaza, njalo esiphatha amandla salindawo uMohammed Asif Salima uthe kuyaliwa.
Sigcina masiwa
wena,
uwenze
usenziwe
manje. Sigcina masiwa
wena,
sigcina masiwa wena.
Namhlanje kweziphathelane lamasiko sixoxa lenduna uChief Dakamela weNkayi ngeziphathelane labasakhulayo.
Abantwana mhlawumbe abanye behambile esikolo, abanye bangasaqedi. Kubangelwa ukuthi sikhangele amankazana, mhlawumbe abanye bayabasuke bazithwala, okunye abanye nje ngokukhula, ngoba abantwana bayafika esikhathini esingathi i-rebellion stage, ngisifika kakhulu nxa sekuwo-form 3, form 4, okubenza abanye besebenzise izidakamizwa, abanye bangasakhululeka, abanye bangasahoniseki, khonokho futhi kuyadala ukuthi izikhathini eziningi abantwana uma basakhulayo bayahlangana nakhona kugcine bengaqedanga. Yena okwesithathu, okunye bayabukwa mhlawumbe lokhu esingakuthi imidlala kumbe i-poverty igcine isiya emabangeni esiyadinga imali engathithina ukutshekeli ikho okuba inkinga futhi ngoba bayafika abanye bawona emagotini bafe, abanye bayalimala ngifanele ukuthi uzenze izinto zomphilo wabo yonke. Abanye bayashiya futhi isikolo bengakusayo, bengasaqedi isikolo bethethe imali kumbe ezinyathi ngendlela yokutsheketha. Izulu alisani ngendlela ezokudala ukuthi abantu behlasele indlala ngaphandle kokuphila nje. Abanye bebhadala ngamabele izikolo, abanye bebhadala ngezifuyo kunokuthengisa izifuyo, kuthenga ukudla lesibhedlela labantwana esikolo.
Zingabe zikhona yini inhlelo ezivela kuhulumende kumbe inhlanganiso ezizimele ezokuphathisa abasakhulayo ababhekane le ngxaki lezo? Sibona ukuthi lawe njengenduna ulalo uhlelo olufundisa khona abasakhulayo.
Le kuzoba khona last year and year to last year iprogram ye-ITH eyasikhangela abantwana ama-high school dropout, ibafundisa ukupheka, ibafundisa ukwenza nje imisebenzi yezandla, ukuzama ukuthi bancedise nokwazi ukuthi bezimele la. Zibe khona nje abanye ama-organizations nje abebuya ezoncedisa khona kuza ukufundisa imisebenzi yokuwelta kaphilamtilanayo. Kodwa ikakhulu okuba lihlupho bafundisa mhlawumbe kodwa ngayeme-low scale, bafundisa abantwana abangamankazana, bafundisa amatsha ukuthi bezenzele imisebenzi yezandla, kodwa kusuka kube lihlupho kwenza kungeneni singathi thina i-market. Sebefundile ukubheka abantwana, sebefundile ukupheka izinkwazi zakhwela kanjalo, kodwa kuba lihlupho phela ngoba i-market ayikho, abantu emakhaya abana amadelana la ayifunwa ngabantwana, abantu abana iningi yokuthenga khonokho kuyaye kuphothiswa ngabantwana nala abalihlekanyana ababethe bayenza ama-programs yalawo ka okwenza lezinye izinto. Leso kudala ukuthi umntwana lo uyabe edimile ngoyebesingathi i-start ukuthi ayenze qalisa ukubhekethe ngama-flower eyenzeni lapho nalokho, kodwa kusuka kube nzima phela ukuthi sethenge nama-flower kodwa ngabheka nanelithi ukuthi ethenge sele kumbe ethenge zezinto zakho ofuna kumenza ukuthi abroke kumbe ethenge engesele lithi ukuthi eqhubeke esekufina sokufana nokuthi kwafundelanga lutho ngokujayekela okwenza izinto yanayikhawuthi kuyashoda i-market, abantu abana izimali zokucadisa kumbe zokusiza kumbe zokusapota kunye nababethe bacadiseka. So kutshengisa ukuthi imizamo ikhona engaba khona kodwa ayeneli kahle ukuthi ingakhava abantwana abaningi izikele kumba abasakhula abaningi. So khonokho kulihlupho ngoba bazabuyela futhi sebesebenzisa izidakamizwa, bazabuyela abanye izani njengoba baba kaza kuyela khomba kuna izani ukuthi mhlambe ngathola imali ukuthi lokuthi kanti abazi bese ukuthi bayagqoka cha yigqoka amasanitary wear ukuthi ngabe besithathi yabe ngena imali ngaleyo ukuthi azazikhona lo ngazi yebe khona ama-program zazamkhombisa abantwana ukuthi benziwa njani khona lokho kuyi kodwa akuka ichubi kakhulu
leyo yinduna uChief Dakamela weNkayi ebesixoxa laye kweziphathelane lamasiko. Okwamanje ke selichiyo kwesikhatshana ezandleni zikaNtungameli Nkomo esinika uhlelo lesiKristu.
Lamukela kuhlelo kuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana ngezihlobo zenkosi ezithandileyo kulo hlelo lethu lwamihlayo yonke ngamasonto olokuvuselela umoya njengenhlala yenza. Sibonge ngenhliziyo zethu isipho sokuphila ngobana nxa sile sipho sokuphila kuningi esingakwenza okunye ukulalela lona lolu uhlelo lezinye izindaba eziphuma kona lo umsakazi we-Studio 7. Sibongele ke labasakazi sibakhulekela ukubana baqhubeke besenzela kuhle emsakazweni wabo. Namhlanje ilizwi lethu siyakulithola encwadini njengokuloba kukaLuka isahluko seshumi lanye indima neyeshumi lanye njalo lendima yeshumi nambili uLuka 11 siqale kuvesi 11 sinokukhoza vesi 11 kufundeka kanje: ngumuphi kini onguyise oya kuthi nxa indodana icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? Vesi 12, uma icela iqanda ayinike ufezela na? NguJesu lo ekhuluma emphakathini wakuqela nabafundi bakhe ngamagama aqatha kakhulu la ngoba wayekhuluma sengathi ukhuluma lemuvi kumbe obaba kumbe abazali ngempilo abayiphila labantu babo njalo laba bantwana bephila labazali babo. Ngubana uthi kuvesi 11, nguphi na phakathi kwenu lina othi nxa engubaba indodana nxa icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? Ngenye indlela laba uJesu uthi abantwana esilabo balezinswelo ezithize abazidingayo eziqakathekileyo ekuphileni kwabo. Kungazake kube izicelo izinhlanzi kuphela, kathi nxa umntwana ecela ukwelulekwa ngolutho oluthize akumelanga umtshelele eceleni. Ungamtshelela eceleni ngomlomo, abanye batshelile abantu babo eceleni ngezenzo langokwenza phakathi kwegumbi. Abantwana abanye babuye baze badinge bathi angila baba la. Ngobana ubaba katshengiseli ububaba bokuqondisa impilo yomntwana. Sengitsho le nto enjengokuhambisa abantwana esikolweni, bakhona abazali abathatha imali okuswelakala okufunakala ukubana ilungisele abantwana ekusasa labo. Imali leyo bayichaphaze nje badlale ngayo, balibale ukuthi bazele balomlando wokukhulisa labo bantwana ngendlela eqondileyo. Abantwana batshele baze batshelisise beyicela imali mhlawumbe ngisho yepenseli kumbe exercise kuficakale umzali ukuthi imali kangilayo mina liyangisukela ungabonihlwelela lithi ngiyithatha ngabi. Nxa abantwana besiza kuwe mzali baphendule kuhle
ubathengise uthando lobuzali. Yiko kutshiwo uJesu lapha. Ungaze wabephula imoya ngezinto abazicela eziqondile eziqondana lapho. Awusumlando omntwana ukuthi kumele athole kuwe lokho okumele akuthole okuhambelana lempilo yakhe. Wena umlandoni wakho uqondana lawe ngqo. Asilaleleni bazali izikhalazo zabantwana nxa becela lokho abakucelayo nxa sikwenelisa. Asibenzeleni sibone ukuthi into engabaphilisa. Angithi ukuphongucela nje into engelangqo. Kodwa nxa becela izinto ezibaphathisayo asibancediselini. Singabahlamukeli, singabatheli ngenhlabathi, singabahaqazi ngembabazane. Abantwana nxa becela izinto ezinhle kithi sisenelisa, kasibenzeleni. Nxa singenelisi, kasibaphenduleni ngendlela elobuntu. Asikhulekele. Thixo siyabonga, sikhulekela abazali nabantwana. Ubana nxa behlezi emagumeni abo, kube nokuthula, kuphendulwane, kwenzelwane izinto ezilungileyo. Amen.
Sibongeke umfundisi Thandeko Zinhle Mkandla ngohlelo Vuselela Umoya. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilani untungamili Nkomo.
Siyabonga ntungamili kesizwe ezabatsha.
Ya okwamanje sinceda abantu ngokubanika ukudla abantu abahlala ezitredini. Siyabanika ukudla, siyabanika impahla nxa silazo ezabasizitholile zonezo sahamba sibanikeza. Nxa singatholi ingubo, we give them ingubo as well.
Kuyini okwakupha umcabango wokuthi uqalise ukuphathisa abantu?
So about lapho ukuthi ngize ngicabanga okwesithi, me I always thought ukuthi kaze ngaba nemali I would want to have an orphanage or give us home or ukuncedisa abantu abanama-disabilities or something. But then after watching a couple of videos on social media lami ngananzelela ukuthi no, but I shouldn't wait ukuthi ngiqale ngibe nemali.
Okwakhathesi abantu esele baphathisile bangaphi? Ngabantu abaphila mpilo bani njalo liphathise abantu abaningi okunganani?
We have been helping abantu abasetown like in the CBD. Yebo ngani kade sikwazi ukuba reach out. So yebo abantu, so normally thina we serve a day, we serve 20 to 30 plates. Then we walk around sibadinga, we walk around sibadinga because most of abantu esimancedisayo ngabantu abagulayo, like people who are mentally challenged. Yibo esifokasa ngabo. Fine, we understand ukuthi abanye abahlala ezitridini abanye bakhona bayakwanisa ukuchela because they are able ukukhuluma and make conversation ngabantu. But abantu abamentally disturbed sometimes kudifficult kibo because abanye bakhona abakhwanisi ukuyenza ama-conversations nabantu ukuthi bekhwanise ukuchela.
And the other thing is that life is becoming more difficult day by day for abantu abadala abahlala estreetini labancane. Because the middle age at least bayakhwanisa ukuhamba from first beze befika ku-15 ngale. Bayakwazi ukubhoda amabhimu amaningi bebhewula, bedinga ukudla, bebhewula, bedinga ukudla. But mbona kulabanye abantu ukuthi sebekhulile amandla vele awaseko ukuthi bekwazi ukuhamba umango bebhoda bedinga ukudla. They are now old. So uyakwazi ukuvuka nje echeke amabhimu aseduze layo khonapho engathola sokulomunye odlulileyo khonapho. Ukutsho ukuthi umuntu nalo uyabeselala ngendlala kumbe setshona ngendlala. So ngesifiso sami nxa ukuthi uNkulunkulu kade ezasivumela, I really wish ukuthi sibe le kitchen lethu etown esizobe sipheka khona every single day, at least if we can cook one meal a day. Sibaseve wonke, sibe le ndawo e-one ukuthi labo bazojwayela ukuthi hayi singahamba laphiyana safika sithole ukudla.
Njengomunye wabasakhulayo, kuyini ongakukhuthaza kwabanye abasakhulayo sikhangela umsebenzi oqhubayo lowo?
Utsho ukuthi guys, singamelele ukuthi ngizayenza lokhu nxa sengile mali enenye. We can start doing it now. You can start doing it now. And ukuncedisana akufuni ukuthi ukhale ube le mali enenye. You can start now. And train your brains to give and live with others. I mean, I realize what you can start helping someone with a dollar and make a huge difference. It's not necessarily good to have money in the pana. It doesn't have feelings, doesn't have friends. But it's about it. If there is something that I have noticed, those people, they have respect. They have respect. They have love as well. If I can have any one like this, I have one who the pants level go echo dining. Those guys, no longer feel omunyo have any ego. Va uchela uso uta omunyo wetara. And no one to my I abail. Umuyakona, of course, Vile Togonayana. Ah, guys, Minahil, as long as you and Pang, I played Umuyo and Vedeminahil.
Bangabe for a good tea, Vapati Selabo, Eva Vampani Lava, seven cylinder on your lawe, Evang up to Manja.
A Tina service Woblawayo in town, US corner, Sasharana every Sunday, more of one. After once I found a town, the distributor found a check code, you could find a corner. In number 275 is 0772 752 751. 0772 752 751. The corner of WhatsApp, Kuma Cross, Kuma Tech.
Loge ngumnumzana Chris Godfrey owaziwa ngegama lokuthi Chris G ongomunye wabaphathisa abantu abahlala ezitaladini koBulawayo ubexoxa lo Thabo Kangxube we Studio 7 kuhlelo oluphathelane labatsha. Kwezemidlalo namhlanje intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastle Lake Premier Soccer League.
Iqembu lelindezile lenqoba ngemva kwesikhathi eside njalo linqobele iRentals College nge-2-1 namhla emini enkundleni eBarber Fields. Umsekeli kamqeqeshi weqembu lelindezile uJoel Uphahla uthi ophethe isikhundla sikamqeqeshi uMadinda Ndlovu becele abadlali ukuba badlalele waye ngumdlali waphinde waba umqeqeshi waleli qembu uRaman Gumbo yena odlule emhlabeni ngolwesihlanu.
Siyajabula kakhulu ukuthi namhlanje abafana abahlangene basi disappointed. Bekulilami special kakhulu, special kakhulu.
United Yada 2 Guti FC Platinum 1 Iwangi Ngobe Play Krenos Netrega 0 Guti Bulayo Chiefs Chai Triangle Nge 2 Ganya West Oak City Kambule Dynamos Lona Ngobe Le Chicken Nge 2 Gan 1 Nge Mede Studio 7 Ngobula Wayo Nge Joseph Njanji
Senjalo owadlalela amaqembu abalisa ile Zimbabwe Saints elebulayo Arsenal kanye le Cosmos uBlessing Lunga uthi kulezinsuku ayisekho imidlalo exabanisa izakhamizi zakoBulawayo njengalokho kwakusenzakala kudala. Intatheli izindaba ethezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ngokuthi ngensuku ezedluleyo bekukhona imidlalo phakathi kwamaqembu akoBulawayo ebisehlukanisa abantu uthole amalunga omndeni engaphani umlomo ikanti labangani labo bengabhenisani.
Idebhi yakudala sokuthela into ongadlali yayilenda so umaphepha nxa yabuyekulethi umaphepha yabuye ezokubhambisa ibhora egrawundini nanje lahleli bekwazi lokho sokuyilahlile kuningi okusenzakalayo kuthanele ngumatrosen futhi wenziwani amabhawunsi echayana asuntasiwa yikhole debhi bonayo idebhi yakatheza kuselamdebhi uyabona amabhawu ebuye qhawula ngamanye amabhawu intoyena Nasa singa yiza,
Siyabonga
Joseph Njanji, silugqiba lapho ke uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.